Vachitaura nhasi zvichitevera mashoko ekuti dunhu remashona and west pamwe nemamwe matunhu mashanu anoti Harare, Midlands, Masvingo, Bulawayo pamwe nemashona and central akatora danho rekuti vakasukwere vambomiswa basa mubato nekuti vari kutadza kufambisa basa ravo nemazvo. Mutevedzeri weasachigaro mumashona and west vakitsguza vanoti danho richatorwa nemusi wechitatu apo pachaitwa musangano wedunhu. Vachipindura mubvunzo wekuti ainge ane manyepo here kuti vakaita musangano, vaguza vadzambadzamba vakati havana kusununguka kupindura asi kungoti vanoda kuziva chokwadi vauye kuzozvinzwira vega nemusi wechitatu kubva kuna sachigaro. Asi mashoko ari kubuda anoratidza kuti hapana musangano wakagarwa nezuro kana rimwe zuva wakabuda nechisungo chakadaro sezvo nhengo dzepamusoro dzataura nestudio 7 dzaramba kuti hapana musangano wakaitwa kunze kwekuti pane gwaro renyunyuto iro vakasaina. Nhengo idzi idzo dzaramba kudomwa nemazita dzinoti dunhu ravo richaita musangano nechitatu apo pachaitwa zvisungo zvakawanda kwete chisungo chimwe chete sezviri kufungidzirwa. Zvinonzi pane nhengo dzinosvika makumi matatu nesere kubva munhengo makumi mashanu dzakawirirana nepfungwa yekuti vakasukwere vambomiswa basa. Asi imwe nhengo yedunhu inoti hazvisi pamutemo kuti vakasukuwere vamiswe basa neboka kana kuti structure repasi sezvo vari nhengo yebazi guru repolitibhiro necentral committee.
Kasukwera hasaspendwe nesu isi tisataure hondo dzepasi hondo dzekumusoro isi tiri pasi unza vanhu vari pasi handi vari kuita hondo vari kumusoro kwavana hondo nayo tifanira kupedza kupolitibhiro necentral committee wodzini handibve kuti isitiri ndinotonga ndotonga kupolitibhiro aiwa hasaspendwe vanhu vepasi wodzi kutungana kwatikuita uko.
Nhengo iyi inoti bato rezanup f rikabvumira kuti vakasukwere vadzingwe mumusangano nevanhu vari pasi imbirombiro dzakaipa sezvo zvinoita kuti vanhu vamwe chete vazofuma mumwe musi vachiti havachada mutungamiri webato varobert mugabe
vozivotangotanisadzona nhu pasi ka zvikufanira kuti tichamukira napurezidendi chakota kuti nhasi hatichavada takutoita madhemonstration pati kudistrict nokuti inge tisingavadi tambenyuwa nasekitary ichisamuni watoudziwa na vice chairman kuti uita mususpend kure pasi province aidzinge munhu ine pamafindis.
Vakasukuwere vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi ndokubva vaseka zvavo. Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wezanup f mashonal and west vaefraim chengeta. Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato rezanup f kubva mugore ra2014 apo dzimwe nhengo dzinosanganisira vaembo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vadidmas Mutasa navarugare Gumbo nevasachigare matunhu vakadzingwa mubato. Kudzingana uku kwakaenderera mberi mwedzi wapera apo nhengo dzemadzimai dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro wemadzimai amai Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe yemadzimai amai Saramahoka vakabviswa pazvigaro vachipomerwa mhosva yehuori nekuda kubvisa amai Grace Mugabe pachigaro chavo. Kurwisana kuri kuitika muzanup f kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vabva pamasimba. Izvi zvakakonzera kuti pave nezvikwata zviviri zviri kurwira masimba cheteam Lacoste nechegeneration 40. Vanoziva zviri kuitika muzanup f vanoti team Lacoste iri kutsigirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa ukuwo g40 ichinzi ine vanhu vanosanganisira amai Mugabe vakasukuwere mbune navajonathan Moyo nevamwe. Asi hapana kujeka kuti ndiani chaizvo ari kutungamira g40 izvo zviri kuita kuti chikwata ichi chibvumburudzwe pari zvino neteam Lacoste. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushaya mutungamiri kwechikwata cheg40 kuri kuitawo kuti nhengo dziri kutungamira chikwata ichi dziite zvechibhubhubhu kurova bhora zvisina musoro. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.